ukoba spend ahanda ngofamba masango
munyanga zerudo ini sisi zvandirambira hapana nondida nakazvitambira nanzwa nekuzvifambira hazvizi kundifambira ndichakuwanawo here mdiwa dear my dream girl.
Oh, baby.